manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wesvondo kukadzi 24/2019 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato reMDC Vanelson Chamisa vanoti vachapa mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nguva shoma-shoma yekuti vabvume kuita nhaurirano nenzira yakafanira vachiti kana vakaramba izvi ivo vachamisa vachatungamira ruzhinji rwenyika mukuvabvisa pautungamiri nenzira iri pamutemo. Masangano evarairidzi opesana pagwara rekutora kuenda mberi zvichitevera kuramwa mabasa kwevarairidzi uko kunonzi ndiko kwakatsemura masangano aya. Muchikamu chedu chechitendero tichakupai hurukuro yaitwa natanonoka wande weStudio 7 na Reverend Dr. David Simango vezayo Jafford in Faith Church iri kuBolton kuUnited Kingdom. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato reMDC Vanelson Chamisa vanoti vachapa mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nguva shoma-shoma yekuti vabvume kuita nhaurirano nenzira yakafanira vachiti kana vakaramba izvi ivo vachamisa vachatungamira ruzhinji rwenyika mukuvabvisa pautungamiri nenzira iri pamutemo. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Zvisinei nekupisa kwange kuchiita kunze nhasi, zviuru zvevatsigiri webato reMDC zvazadza nhandare yemukoba stadium kuti zvinzwe vachamisa vachitaura. Pasvika vachamisa munhandare, vamwe vevanhu vachengetedza vamboita dambudziko sezvo vanhu vakawanda vange vachida kuswedera pedyo navo kuti vanyatsovaona. Mumashoko avo kuvatsigiri vavo, vachamisa vati zviri pachena kuti matambudziko ari munyika ari kukonzerwa nemakakatano aripo pamusoro pezvematongerwo enyika pakati pavo nemutungamiri weZANU-PF vaEmerson Mnangagwa. Vati vanobvuma kuita nhaurirano, asi nhaurirano idzi dzinofanirwa kutungamirwa nevanhu vasina dii ravakarerekera kwete ivo vaMnangagwa pachavo.
Tawirirana kuti zvatakabirana uku toita sekuendesa nyika mberi, toita transitional mechanism yokufambisa nyika mberi. VaMnangagwa kana muchigona mombondipawo ndoro watuye ini moro watuye tichifamba takadaro after toona kuti anotungamira zvinorudia. Political dialogue is a necessity to unlock the political stalemate in the country. Ndakandura kuona signals of sincerity. What are they? Hatiri kuona masoja aida achipinda munyaya dzekuina maroadblock. Ngaainde kumabharati nokundokwatinovanda tikaivhedzwa vobuda hava kutilani vanhu.
Vati zviri kuitika munyika pari zvino zvakangofanana nekuti mune hurumende mbiri sezvo ivo vakasarudzwa nevanhu vanosvika mamiriyoni maviri nezviuru mazana matatu ukuvo vaMnangagwa vakanzi nedare reConstitutional Court ndivo vanofanirwa kuve mutungamiri wenyika. Vati nyika ingaenderere mberi iri mumatambudziko airi vachitiwo vari kuzopa vaMnangagwa nguva shoma yekuti vabvume kupinda munhaurirano nenzira yakanaka vakatiwo kana izvi zvikakona vachatungamirira veruzhinji mukubvisa vaMnangagwa pautungamiri nenzira iri pamutemo.
Mnangagwa akaramba tiri kumusudzira chaunga chezvaunga takataura tiri kuda kuti munhu wese in terms of section 59 tiri kutaura kuti munhu wese hatiiti zvokutamba tinoda kuingiriga munhu wese muHarare kana tichibvarisa tobvarisa demokratika. Are you ready? Ndakutumirwa yekuti mungava vanhu kuenda
vachamisa vashora kwavati kushandiswa kuve chiuto mukupinda mune zvematongero enyika vakakumbira vanhu vange vari pamusangano uyu kuti vambonyarara senzira yekurangarira vanhu vakaurayiwa pakuratidzira kwakaitika musi wa 1 August gore rakapera uyewo vakaurayiwa pakuvharwa kwakamboitwa makambani vanhu vachiratidzira munyika mwedzi wapera Vachamisa vashorawo vamunangagwa nemashoko vakataura kumwenezi ekuti vanogona kutuma zvemasoja kuti apindire mukunza runyararo munyika vachiti kuita kwakadai kunogona kuti vamunangagwa vagone kuzopomerwa mhosva dzekuponda vanhu Vachamisa vapeta musangano wavo vachitaura pamusoro pekongresi yebato ravo iyo ichaitwa muna chivabvu gore rino vachiti ivo semunhu anotevera gwara reutongi hwejekerere vakazvipira kusiya chigaro cheutungamiri kana vatsigiri vavo vakavati vasiye
My positions ese ano nominate wa they are up and open for contestations. Kubapa ne chino no kudhani chimbobata bata vasave vandakati bata vakabata pandonoriseda pa congress mukaona kuti gona kupeka ndakamirira kupeka mukaona kuti ndida kupa mumwe that is the democratic party yetu ya sasa inoita
Asi mushure memashoko aya vanhu vange vari pamusangano uyu vaita ruzha rukuru vachiratidza kuti vanotsigira vachamisa vaRichard Musekiwa vanoekanzura muguta remasvingo neimwe yenhengo dzeMDC dzange dziripo pamusangano uyu uye vati vanotsigira gwara ravachamisa musangano wanhasi ndiwo musangano wavachamisa mukuru wekutanga wegore rino munyika uye vati vaita musangano uyu kuti vazivise vatsigiri vavo kuti vakananga kupi semusangano Ndakamirira Studio 7 Mugweru ndini taurai shava.
Kusawirirana mumasangano evarairidzi kunonzi kwatadzisa kuitwa kwemusangano wekutsvaga nzira dzekumutsiridza nadzo kuramwa mabasa kwakanga kwambomiswa nevarairidzi vachiti vari kuda kumbopa mukana kuhurukuro dzavakanga vachiita negurukota rezvedzidzo vaPaul Mavhima. Zvinonzi masangano evarairidzi aya aifanirwa kuita musangano uyu svondo rapera nemusi wechina asi hauna kuzobudirira. Panonzi panga paine hurongwa hwekuti musangano uyu uchiitwa mangwana muvhuro asi zvinonzi hautarisirwe kubudirira zvakare mamwe masangano achinzi ave kutoronga kudzokera kuApex Council sangano rinomirira vashandi vehurumende vose mukuru werimwe remasangano evarairidzi reZimbabwe National Teachers Union vaEmmanuel Nyavo vanoti mamwe masangano madiki evarairidzi haasi kufara nemafungiro avanoti anoitwa nemasangano eZimta nePTUZ ekuti ndo vana mukoma wemasangano ose evarairidzi vanyavo vanoti izvi ndizvo zvimwe zvezviri kutadzisa kuti varairidzi vataure nezwi rimwe chete ngatinzwei vachitsanangura
zvino hazvina kunyatsomira zvakanaka kurutivi rwevamiririri vevarairidzi kumaunions nyaya yanyanyonetsa zvikuru ndeye yatingatiyo ubig brother syndrome yokuti kune maunions anozviti isusu tisi vakuru isusu tisakataka kuvapo saka zvakadaro takakosha kupfuura mamwe maunions akazotevera nezuro izvozvo zvakonzeresa vonga mvonga mumaboka emaunions izvozvo zvekuti kana strike iya yakanga iripo iyai yamazuva aperayo zvanga zviri pachena kuti strike yanga isiri pamutemo nekuti pamutemo chaitika ndipo kuti patinotaurwa kana kukurukura nehurumende tine patinofanira kusvika kuti aiwa tatadza kuwirirana kana tatadza kuwirirana tinofanira kusainirana inonzi deadlock vanomirira vashandi sisi Alexander neanomirira muhurumende anonzi Simon Masanga vanhu vaviri ivavava ndo vaifanira kusaina inonzi deadlock tazobva ipapo taisipinda zvemuye process yeconciliation yokuti taifanira kusarudza anonzi arbitrator aifanira kuti atiyananise pane kusawirirana kwanga kuripo kwacho saka zvose izvozvo izvezvo hazvina kuitika ende vamwe vangu vanozvidzwa izvozvo kuti ndozvaifanga zvakaitika asi vakasarudza kuti zvisaitike saizvozvo saka zvakakonzera madivisions pakati pemaunions
mungadoma here masangano amuri kuti ari kuita ubig brother zvokuti ndini mukuru vasingatarise kuenzana kuvarairidzi
tinoda kudoma vamwe vedu vekuZimta nevamwe vedu vekuPTUZ mapoka maviri iwayo ndo akonzeresa dambudziko zikuru kwazo pakati pedu. Nekuti iyo istrike yandataura nezvayo iyi payakanga ichitoenderera mberi, mamwe mapoka ese ari kunzi madika aya akati atakutojoinirawo strike iyoyo. Asi vajoina pakati papapapa havana kana kumbopuhwa inonzi recognition, vakaramba vachienderera mberi vakati isu tiri tu chete PTZ nezimta, tisu takakonzeresa strike and tisi kuti maticas aende pastrike. Ende vari vaviri zvakare ndivozve vakaenda patafura musi wataitange takasangana uri musi wesondo kuti maunions ese ngatisanganei tikurukure kuti nyaya yestrike yofambiswa sei. Asi nerweseri vakaenda vakanosangana vega vari vaviri vakawirirana kuti ngatichistopei strike. Vakasopesa strike varivo vari vairi zvakare, asi iri nyaya yekuti vaiziva kuti strike iyi yanga isiri pamutemo. Nekuti yanga iri pamutemo vakangadai vakaramba vakasimbisa mashoko avo vakanga vataura makuseni ekuti isusu strike yedu iri kuenderera mberi. Anonzi public service commission ndiani? Ndiani kwaanonzi Vincent Hungwe kucommission kwacho ari above the law? No one is above the law. Asi vadaro kuvanhu vanova mamembers vachiita usvusvukiri hwekuti vasangana patafura nehurumende vakanga vatouya kudhara vakagwadzira gwaro ravo rekusopesa strike. Asi uku nerweseri uko vari kuti chimoto chiri kuendera mberi chestrike, uku vatosopesa strike kudhara.
Vanga vari mukuru wesangano reZimbabwe National Teachers Union vaEmmanuel Nyawo vari parunhare muHarare nestudio 7. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi reZimuta panyaya iyi, asi takwanisa kubata munyori mukuru wePTUZ vaRaymond Majongwe, avanotiwo masangano ari kuvati vari kuzviita vakuru aya ndiwo ari kushandiswa nemamwe masimba avasina kudoma mukukanganisa hondo yekurwira kodzero dzevarayiridzi.
Mashoko evanhu vari kuda kutsvaga utano gati, mashoko anoratidza kuti vanhu ava vatumwa. Chiripo ndechekuti pakaitwa declare strike ndivo vakabuda paTV vemaunion iwaya vachitaura kuti tapuhwa mari neMTC, vakaaccusa kuti Secretary General wokuZimta naPresident wokuPTUZ vanhu veMTC. Saka nhasi vanodzoka vachizotaura kuti paita big brother mentality zvadzwa nekupi. Chokwadi ndechekuti pachirungu vanoti you cannot become big by pulling the big or the strong people down. Varume ava ngavadzidze dzidzo chekuti kuti maunion asvike paasvika akaseenzerwa. Nyaya isi yekuti ndingati kudii, nyaya ndeyekuti vari mugwara here maunion aya mukaatarisa iye zvino izvi vakutotamba ivo ndivo maemployer, ndivo anobuda paTV yeZBC, ndivo anokotwa neHerald vachiakiza maunion dzedu kuti tikupuhwa mari neMDC, ndivo zvakare vanenge vachitaura zvakawanda. Saka kumwe kutaura kutaura kwenhando kutaura kwevanhu vasina chavari kuziva. Hatingazonzi nhasi tisu taamaunion madiki nekuti the truth of the matter ndezvokuti Zimta nePTUZ ndo maunion mahombe. Izvi hazvina nharo ichi, tine nhoroondo yekurwa chimurenga chekusunungura vashandi. Ende maunion aya kana achida kuti zvinhu zvifambe zvakanaka ngavasiyane nementariti yekuti vakawana pane ZTV votitukirira, nekuti isusuwo hatizonyarari vanhu vachiita zvavari kuita izvi. Mhando yevagara iyi ndivo ivava vari kubuda vachisapota zvinhu zvisizvo. Iye zvinozvi tine nyaya yekuti sangano yevarayiridzi ngaabatani ega ega tiite nharura nehurumende. Ndivo futi vari kuramba vachiti hanhe tinosangana kuapex, nekuti vanoda zvinzvimbo zvekuapex. Kunova ndokwavanokwira ndege, ndokwavanovapendwa kumabhodhi, ndokwavanopuhwa mari. Kureva izvokuti vanhu ava vagara vari selfish.
Mune tarisiro here yekuti muchazogarawo pasi nemamwe masangano evarayiridzi iwaya kuti muumbe chinhu chimwe chete, mutaure nezwi rimwe chete?
Isusu neZimta pamwe neRatuz nemamwe maunion ari kuda kuseenzaneso hatisi kumira, tikuramba tichingotaurirana nekuti enezivaitoda zvichingozvitsva. Hongu takanzwa nezuro kuti vamazino vangu vari kumakase kumbere kwavo vachitaura kuti vari kuda kuita tisungose kuti vana vevarayiridzi nevana vemafibho sevens vapuhwe kodzero yekuenda kuzvikoro vasina kubhadhara fees as part of ma non-monetary incentives. Zvinova ndo zvinhu zvatisi kuikomenda kwavari kuti ngavaite izvi. Asi iyo vakunozvitaura kujekerere revanhu dzotambe pfungwa dzavo, havachazvitauri kuti marecommendations aunzwa nemasangano evarayiridzi kuti zvinhu zvirerukire murayiridzi nemamwe masibhu sevens.
Tichitarisa mune ramangwana, zvii zvamungakurudzirawo kuhurumende?
Hurumende ngaive normal. Hurumende ngaizive kuti inoshandirwa nevashandi. Hatizi vafudzi vemombe, hatisi vanhu vekusakura nyimo. Tiri vanhu vakaenda kunodzidzira basa ratiri kuita, tiri maprofessionals. Ende ngaaregere tsika yakuda kuti divider nemaunions edu. Iye nezvi mukatarisa vakumhanya nenyaya yemapayslip, asinei nechekuita nemaunions. Vakuda kuti mamembers emaunion apandukire leadership. Vouya zvakare neskini yekuti maunion abhadharwa mari. Kana gavhumendi iri kuti yakandibhadhara mari, ngaburi president pachena kuti majongo takamupa $5,000 kuti aite call of strike.
Munyori wePTUZ vaRaymond Majongwe vari parunare muHarare neStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvizvarwa zveNigeria zvaswera zvakamirira. Zvizvarwa zveNigeria zvaswera zvakamirira zviri kubuda musarudzo apo kuverengwa kwemavhoti kuri kuenderera mberi musarudzo yemutungamiri wenyika iri kupikisanwa zvakasimba. Vakuru vehurumende kumaodzanyemba kwakadziwa kumabvazuva kweIndia vanoti uwandu hwevanhu vafa mushure mekunwa kachasu kaive nemuchetura wakwira kusvika kuvanhu vangangoita 140. Iye zvino tochimboenda kuchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki muupenyu hwavo chatinopiwa namutungamiri Nkomo weStudio 7. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC pamuzinda weVoice of America. Tine urombo vateereri, mishina yedu nhasi inenge iri kuita dambudziko. Tombo kuyeuchidzai zviri munhau dzedu muzuva ranhasi. Mutungamiri webato reMDC vaNelson Chamisa vanoti vachapa mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nguva shoma shoma yekuti vabvume kuita nhaurirano nenzira yakafanira vachiti kana vakaramba izvi iwe vaChamisa vachatungamira ruzhinji rwenyika mukuvabvisa pautungamiri nenzira yavanoti iri pamutemo. Kotiwo masangano evarairidzi ari kupesana pagwara rekutora kuenda mberi zvichitevera kurangwa mabasa kwevarairidzi uko kunonzi ndiko kwatsemura masangano aya. Iye zvino tombodzokera kuna mutungamiri Nkomo kuti akupei chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Aiwa, ndaga simba angu, kurise iku Canada ugo.
Ndisho, sho chando chando chega, bade zino kwa kumbeta kuchibiri rambitana.
Aha, saka chii chauri kuita ku Canada ugo?
Esma ndukenda kuchikoro ku Thompson Rivers University. Iri ku BC kunodzia kwa choko Canada. And then ndruku sada business isho zvinda mu third year. Sachengeta kupedza manje manje.
Zviri kufamba sei zvidzidzo zvacho?
Zviri right. So far, tirikupasa kuchikoro, so clearly to be doing something right. But yeah, so far zviri kuenda okay. To do a lot of volunteer work at campus, batsira na ne community in Zimbabwe rikunoku, nemamwe ma Africans as well.
Ku university kwako pane vamwe vadzidzi vanobva kuZimbabwe here vaunoziva kana kuti uri wega?
Variko vanobva kuZimbabwe. Vamwe vanoita vachingoya vobvaita transfer out, kana kuti transfer to Toro Chandiri, vamwe vanongoya vangopedza ma degrees avo nema diploma certificates kunoku. Vachakati wande maZimbabwe nari kunoku.
zvii zvakaita kuti uwanikwe uchisarudza kuita zvidzidzo zvebusiness?
Mostly because like vabereki vangu vaishanda mubank, ndakatanga ndichifunga kuti noregedza ndiite computing science ne finance. And then at that point yanga ichiri a dream. And ndakazoya ndakuita makoses acho, I fell in love with more of the business side of life. And then ndangoti, you know what, let me learn chekunoku tobva ndangozodzoka ndozoshandisawo knowledge yandandadzidza. Because like business is just an extension of your life, right? Like mukungoita develop my ideas vamwe vanhu. And I think kumba we really need to bring more of an entrepreneurial aspect kumba, just to develop more businesses. That's why I'm doing it as a business kunoku, so that I can come home tobva ndabatsira kuvaka nyika yetu.
Saka ndeipi business yaunoda kuita kana wadzokerako kuZimbabwe?
Right now I'm not sure. Ndichiri kutarisa kuti ndepapi pane gap kumba, like the bigger gap, so that I can help try and fill it in. And then also weighing it out kuti ndezvipi chandiri good at doing, right? Because it doesn't make sense ndikanoti ndinoita zvefashion kumba, but I'm not as creative, right? So right now ndichiri kungotarisa kuti ndingaite sei. I've looked into mining, I've looked into farming and agriculture. So I'm not too sure kuti ndokwandichiuda enda here, but right now it's just acquiring as much knowledge as I can. Then we'll go to say that towards the end.
Uri kutarisira kudzokera kuZimbabwe kana wapedza zvidzidzo zvako here, kana kuti uchati shandei mbichana ikoko wozodzokera hako nekufamba kwenguva?
Ndoshanda kunoku for a little bit, maybe 1 or 2 years, so that ndonyatsodzidzo system yekunoku then ndozodzoka kumba. Definitely ndinodzoka kumba though, like either way, because kumba is always best. And I miss home. Saka, yeah, kumba ndichadzoka, but I'll probably work 1 or 2 years in that pedza chikoro.
Pane mashoko aungada kusira vamwe vechidiki here?
I'd definitely say kuti rambai makashingirira, like just work hard kana muri kuchikoro, like even in whatever zvamuri kuita rambai mchingoshanda nesimba, because mangwana muzoti ndapi maopportunities angangoya your way. Like a real life example for me, I never thought kuti ndichauya kuno kuti ndiite chikoro, but rambai mchingonamata as well, because mwari vanongokunzwai.
Aiwa, tinotenda zviku Kuru Cynthia nekupinda muchirongwa chedu chevechidiki.
Thank you so much.
Vadiwa vatereri, chirongwa chedu chevechidiki chinoperera pano. Tanga tichikurukura namuzvare Cynthia Gutsa uyo anodzidza kuCanada. Chirongwa ichi machipakurirwa neni Ntungamiri Nkomo. Ndinoti rarai zvakanaka.
Tinotenda zvikuru Ntungamiri Nkomo. Avateereri, tinoda kuzivisai kuti nhasi tine urombo atisikwanisawo kupai chirongwa chinotarisa zvechitendero nekuda kwedambudziko ratiri kuita nemishini yedu. Sezo nguwe dea pera rikaiti mbotari samsore na uza nasi. Mutunga miru webatore MDC vanyozon chamisa. Vanu tivachapa mutunga miru wenyika wa Emerson Mnangagwa. Nguwa shoma shoma yekuti vabvume kuita na urano nenzira yakafanira. Vachitika na vakaramba isu yue vachamisa vachatunga mira ruchinjiru wenyika mkwa visa pa utunga miri nenzira iripa mutemo. Masangane wara irizi opesa na pagwarare kutora kuenda mberi zvichitevera kurangwa mabasa kwa kambo itu kwa nevara irizi uko kunonzi ndiko kwa tsemura masangano aya. Tabatashu kwa kumagume chirongwa chedu anokuwe ni gayane mufaro ndini wenyu jonga kandemiri ndire mu Washington DC ndukusia emina Chris Gande.